Madzimai aya anoti kubvira zvaitwa shutdown yakarongwa neZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU havana rugare. Mumwe wamadzimai aya uyo asina kuda kudomwa nezita rake sezvo achityira upenyu hwake anoti akavingwa nevarume vaiva vakapfeka mbatya dzemasoja usiku ari mumba make akabatwa chibharo.
Wakasvika achibvutsura dhoo. Twana twangu vatotanga kusikirima sa nhongoita seivamuka zvandatobata. Kwanzi ingoi kurara here inwe, mukutorara ingoi kurara inwe. Zvandatanga kuda kuchema perevha handiroambama. Zvakanzi kuto ingoi kurara inwe, ndoda kubvisa hembe ndotorara newe vanga vari tu. Ndobva ndauda kuramba perevha handirofuti imwe chimbama. Ndopandaka vandabvisa hembe nekutya, zvarara neni mwacho haana kudziviriswa. Ndobva hati mwacho geza geza chok chok chok. Udzokere pambedha vharara futi neni vana vaitoona.
Mumwe mudzimai ane makore makumi matatu nemasere anorarama neHIV and AIDS anoti akabatwa chibharo varume ava vasina kudzivirira kunyange hazvo akanga avaudza kuti anorarama neHIV and AIDS.
Zvikanzi ndikuenda kuti takati vari kuperedza samari ndipenhamba kwayo. Vakatibvunza zvinhu zvavakatibvunza zvokutivhundutsira. Vatakukwanisa kudaira. Saka umweni wacho soja ndiye akazoti akasvedza inini. Zvikanzi yakati zveza zvei asvikane zvenharo. Kune matangofamba dzipinzwa pano kusvototi kana kuti kurondoko zvandinoda kuti uite ndinoda kuti uite imwe zvaita sei mwanangu semaonero anga ari mwanangu akasina ndidhe kusakwanisana kuraramini zvaita sei mwanangu zvikanzi kukasika kukumbura bhuku zvinoda kuti uite ndinoda kuti utedzere akati aiwe ndomwa mapiritsi mwanangu kuti HIV positive zvikanzi hazvinei nemizvozvo zvokada akararamini asina kudzivirira asina kuita sei.
Mumwe mudzimai asina kuda zvakare kuburiswa zita rake atiwo akatsangana nevarume vaive muyunifomu yemauto apaaienda kuchitoro akamanikidzwa kubata nhingo dzevarume ava dzakavandika.
Ndokanditigodama umwe wachobva aita zvekuti nai kugara vane takabva aita zvekutisumudza zvazvo vanikodamisa uye achibvavo rachi trouse rake ndobva atanga kundimanisa chinhu chake achinditi chikambiso chichibatabata chitambisatambisa mabhora ake ubva ndapedza ndichidaro kudaro kusvika asvika pakuita se pakunoprodusa vatanga kundiprodusira chindinira kumeso.
Mumwe mushandi werimwe remasangano ari kubatsira madzimai aya asinawo kuda kudomwa nezita anotiwo vakakwanisa kuendesa madzimai aya kunoonekwa nanachiremba uye vamwe vavo vakatopiwa mishonga yekudzivirira zvirwere zvepabonde. Sangano iri rinoti rabatsira vakadzi vanosvika 14 kubva kunzvimbo yeHopley neEpworth. Mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vanoti hurumende inofanirwa kuongorora nyaya dzakadai nechimbi chimbi. Studio 79 akukwanisa kubata mutauriri wemasoja vaOverson Mugwizi kuti tinzwe divi ravo. Asi munguva shoma yadarika mapurisa nemasoja akaudza vatori venhau kuti vakabirwa mayunifomu ayo vanofungidzira kuti ndiwo ari kushandiswa zvisiri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.